mutombo uyu tautambira zvakanaka. Tinofara nawo nekuti zvataurwa nedare reSupreme Court. Ndozvatanga tichitaura tiri kukoti koko pakadzika nyaya iyi vanhu vazhinji vakaizwa kuti yakapinda ikoko magweta ematiri akasiyana-siyana vachitaura zvavaifunga. Isu tanga tichitaura nyaya yekuti vakupe ndivo vakaita president weMDC pakafa watsvangirai nekuti ndivo chete vanga vari vice president wawatsvangirai. Saka pabumbiro remutemo reMDC ndovaifanira kunge vakaita president ipapo vachizomirira kuti paive extraordinary congress. Zvanga zvakona achamisa zvokungomuka voti aiwa ndava president nekuti vanhu vari kundida ipapo vasina kuteedza bumbiro zvakati hazvina kunaka. Ndo zvanga zvakanzi nehigh court zvakashata. Saka zvataurwa nesupreme court ndo zvataitaurawo. Saka tafara nekuti supreme court yataura zvatanga tichifunga kuti ndiwo mutemo.
Saka izvi zvakurevei tichienda mberi tichitarisa muzvare kupe nebato reMDC?
Izvi zvinotaura kuti kana vakupe vava mutungamiriri izvezvi vari acting president, vanenge vaakushanda netimu yanga iripo vachiripo vakomichi vari national chairman vamonzora vari secretary general zvichingodzika zvakadaro. Ndo vanhu vaakungopinda muofisi vachitorana pati. Pati yakangoyaiswa payanga iri kubva zuva rakashaika vatsvangirai kusvika mwedzi mitatu inoteera panofanira kunge paita extraordinary congress inozosarudza president zvichienderana nebumbiro remutemo. Ndivo vaakunzi ava vanoenda kuHarvest House. Zvese zvinenge zviri ndo property yeMDC inenge iri pasi pekutungamirwa navakupe nevamwe vavo. Mabvunzo ari kuti chii chaakutarisirwa kuti chiitwe navakupe. Zvinotaura kuti kupe anofanira kuchidaidza musangano oita meeting yenational executive, oita meeting yenational council, oita zvinofanira kuitwa kuti maregista agadzirwe kuti ndianani vanofanira kuatenda extraordinary congress. Ndo zvinofanira kuitwa navakupe kutungamirira MDC kusvika paichaita sarudzo yemutungamiriri wavo.